A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Friday, April 14th, 2017. And this is Live Talk. I'm Blessing Zulu.
And I'm Gibbs Dube.
And tonight on Studio 7 Live Talk, we are going to talk about Easter.
To join the discussion, phone us directly at this number, 001-202-619-2077.
And as usual, Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on the 4930-6065 and 15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, www.voashona.com and www.voandebele.com.
Once again, thanks for joining us and you are listening to Studio 7 Live Talk. And tonight on Live Talk, we are going to talk about Easter.
Christians around the world are observing Good Friday, marking the day that Jesus Christ was crucified. Easter is also a time when spiritual retreats and Bible conferences are frequently held in Zimbabwe, along with baptisms, evangelicalisms, campaigns, Christian concerts and dramas, and night-long prayer meetings.
However, Easter is also a time of family reunions, feasts in private homes, and less spiritually oriented activities like Easter egg hunts. In Israel, meanwhile, thousands of pilgrims pegged into the narrow cobblestone alleyways of Jerusalem's Old City for the traditional Good Friday procession. Singing hymns and reading from the gospel, people retraced the footsteps of Jesus to the 14th stations of the cross. Many of the faithful hoisted large wooden crosses upon their shoulders.
Join the show right now. Remember that we're live streaming on Facebook. We've got three Facebook pages, VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele. So if you want to send us a message, send it right now, and we're going to read it. So, come back for it.
Onguka Gibbs, nasi tunautinge tichaura nezwe zororo re Easter. Tunakunzi kwa kuti murukuita sei. Vamuenda uchurch, vamuanakuenda uchurch, varukuita anonzi ma family reunions. Ya kuti ndongwa ya kuti unomboenda wakumusha. Kunoona
hama,
nisha mwariva na gogo, nana baba, nevamu vakadaro na rosaka. Zwa teti chita, zenge tichiti tikamboruwa mmanzi, tichinzi kwa osu kuitu kwa nevanu. Uye, tofatada ugazi uza wanu kuti, apana nyaye kuti musa drive motikari makadakwa. Nekuti mazuru akada yeso ana Easter, ana Christmas, wana wakawanda nupisitra wa shaikiru wane upenyu. Nenyaya kuti wanenge wachimwa doro. Yeah. Wachi driver motikari vamwe futi kufamba usiku miroda migwagwa mizhinji inenge isina kumira zvakanaka nekudaro tirikurudzira kuti vanhu vave responsible pama roads kuti tozo nge takabatana zvakare next week pachirongwa chino che Live Talk Gibbs
kunjalo foi tikomba singakona pera zvokhlupana zvulukandava ke lamtha sikuru mange pasika siyawazi kuti abanye likona kona hapa emakaya abanye sevevelese vebulela imbuzi. Abanye akulala tolapo kumele bekudle kodwa ke asikhulume ngepasika. So ipasika kuwe lichoni xa ukuthi alicho lutho khulume njalo xa sitsho okunye utsho njalo futhi asiphokwele.
Let's have some music, Gibbs.
Yeah.
Gibbs, that's a song. It's by Funky Sai. Shakawa Pano Mashave. It's called Twitter Zwedenga. And I understand our first guest is here now, Reverend Levi Kadenge of the Methodist Church in Harare. Reverend Kadenge, good evening.
Good evening, sir.
Thank you so much for joining us this evening.
Welcome.
Mm-hmm. Gibbs, you can fire away.
So, Reverend, how important is Easter to Zimbabweans?
Oh, very, very important. You know, Zimbabweans are Christian in various ways. Some were born in the church, some perhaps outside, but the general atmosphere in this country, it's very, very Christian. Even those who are not Christian also go for Easter holidays, and they actually always would be looking for that time to come so that they also go to various places visiting people at Easter holiday. So it's very important. We all look forward to that too. Even those who are not practicing Christians, they look forward to the period of Easter. So in a big way, Easter is one of the calendar events that everyone in this country works for.
Saka, tombo taura nechishona apa Reverend Kadenge, nasi inonzi Good Friday. Ma Kristu vanga vachiita sei tichitarisa kwenyu ku Methodist uku?
Nasi ma Kristu vanga vachi ndwa mashoko ekuroverwa kwaJesu Kristu pamuchinjikwa. Chiitiko chakaitwa tokufungidzira kwedu nokugamuchira kwedu nokutenda kwedu pazuva irori reFriday. Sezvamataura mati Good Friday, kureva kuti iFriday yakanaka, but iFriday iri kurayiwa munhu. Saka kurayiwa kwaari kuitwa ndiko kunaka kwacho, kutireva kuti vanhu vapone kuburikidza kunyange nerufirorwo. Saka hatingaritori sezuva rakatiipira, kunyange kuna iye anga achiurayiwa ranga rakamuipira, asi nokuti kwanga kuri kuda kwaMwari hationi tichitadza kufara nezuva irori, nokuti ndiko kuronga kwaMwari kuti mumwe afe kuti isi tiwane kununhuhwa kupona, zvikuru kubva mumadambudziko nemutoro yezvivi zvinenge zvakatiwandira mukati moupenyu. Saka kufa kwake kwaJesu Kristu kunoita kuti zuva irori tiite Good Friday. Saka hatisi kuitika kumaMethodist Church, asi munyika yose yeZimbabwe jekerere, vazhinji vari kunzvimbo dzakasiyana siyana vakaungana vachifarira zuva iri nokunzwa mashoko ano pambhaibheri achitsanangurwa nevaparidzi.
Aiwa, tinotenda zvikuru Reverend Kadenge. Gibbs, we had Reverend Kadenge there, yes, saying that it's Good Friday. Christ might have been crucified, but you know, it's also good news because he was going to deliver people from their sins, so that you know, they will even after they die, their sins have already been forgiven.
This is Good Friday. Let's have some more music, and then, you know, it's Easter. Blessing.
Indeed.
Ganye na wenkosi ya,
anifuni.
nifune yami ndlela mayiphele intando yami mangihambe mina wonke kanye nawe nkosi
kanye nawe
Kanye nawe nkosi
yangihambe
mangihambe mihla yonke
kanye
nawe nkosi
yangifisi
angifisi yoni mfuyo yize kimi nkosi
yangicebile
ngicebile hela Ngawo kimi nkosi
yangifisi
angifisi yoni mfuyo yize kimi nkosi
yangicebile
some good sounds there.
Good music there, you know, from a local group in Zimbabwe. You know, Zimbabweans are very good and creative people.
Mm-hmm.
You know, can you manage to sing? Let's try, man. I know you can't.
Yeah, I'm a bit under the weather, but you know, everyone knows I'm a very
good
singer.
Not only that, you can. All right, what do
we have? We have our second guest. We have Pastor Richard Sabvute. Pastor Sabvute?
Yes, Magadi Niko.
Tiripo Magadi wo kurisei ku Landanuku.
Ndirikunzvimbo inonzi Birmingham muEngland.
Birmingham handiti.
Ndizvozvo munhu waMwari tiri kuno uku tiri kufara nesu. Muri kufara here ikoko kuAmerica uko?
Aiwa, tiri kufara ungoti iko zvino tichiri pandima chete, asi tinotarisira kuti tichingobuda muno tobatana nevamwe mukunamatawo.
Ndizvozvo chaizvo, aiwa, inguva yacho, inguva yebasa ninguva yakunamata mapedza.
Mhm, aiwa, tinotenda kuHarare uko tina Reverend Levi Kadenge vatiri kutaura navo futi. Tichaedza kubata Apostle Midian Dube vari ku South Africa kuti mbotaura. Asi mungatudzo kuti Pastor Sabvute, manga muchiita sei nhasi izwa reEaster kuLondon kwamuruku? Muri kushumira here? Zviri kufamba sei?
Mabvunza mbundu wakanaka munhu wamwa. Izvozvi tiri mushishi kugadzira kuti tipinde musvondo yamadeko. Kuno kwakatisiyane nekwamuruko. Vanhu vokuno vakatotanga nezuro kucerebureta kunouku. Saka vamwe vakatanga nechina nezuro, nhasi chishanu mugovera, svondo nemande. Manje kuAmerica ndinoziva kuti munocerebureta mazuva mashoma. Kuno vanhu vari kufara, vari kupembera chose.
Kunewo zvizvarwa zveZimbabwe here zvakawanda zviri ikoko?
Mufunge kuno kune jawi takawanda chose zvekuti England jikerere zvayakaita izvi. Maguta mazhinji ekuno muLondon, muBirmingham, kuManchester, kuLeeds, kuScotland uko, kunana Edinburgh neGlasgow, vanhu vari kuungana pamwe chete vachipembera. Kupembera kwemhando yeholiday iyi kwakasiyana nekweChristmas, kwakasiyana neimwe maholiday atinotora ayaya. Musiyano wacho une zvekuita nekufa kurwerwa pamuchinjiko kwakaitwa Jesu. Nekuvigwa kwake nekumuka kwake. Amuka akazviratidza zvakare kuvanhu. Saka celebration yedu yakanyanya kurerekera paanomuka nesvondo. Ozozviratidza kuvanhu kuti hei, ini ndanga ndakarohwa, ndanga ndafa, ndamuka. Saka nyaya yehombe iripo yecelebration kumuka kwake. Kubva kuwakafa.
Aiwa, tinotenda, rambai zvenyu makabata ipapo. Na Reverend Kadenge, rambai makabata ipapo. Regai timboti music mbichana.
Pamberi nemusic munhu waMwari.
Dime magadi kuna mozi zikise shamutako Jimbo ya uri ichene maganaka Wari maganaka Wari maganaka Maganaka baba Maganaka
those of you who are just joining us, good evening, and this is Studio 7 Live Talk. And tonight on Live Talk, we are talking about the Easter holidays. And our guest this evening, we have Reverend Levi Kadenge in Harare, and we also have Pastor Richard Sabvute in Birmingham. I'd say he was in London. You know, Zimbabweans, we think that if you go to Britain, you're in London.
And
South
I know
Africa, everyone is in Johannesburg.
That's it. Ecoli, Who's all of it?
Is Gibson.
Yeah. Mm-hmm. So let me come back to you, Reverend Kadenge. So for the people that are poor, you know, what are you doing for them right now? I'm told the Reverend Kadenge is not there.
Mm-hmm.
So let's try Savute. Reverend Savute, what happens when there's Easter and there are some poor people? What do you do for them?
That's a very good question, sir. As a church and as an organization, we don't only remember the poor on Easter holiday or Resurrection week or Passover week.
Mm.
We have programs into place as an organization to help the poor. Masoko akataugwa naJesu anoti varombo mucharamba muinawo tichireva kuti varombo tagara tinawo. We have them in the midst of us.
Mm-hmm.
But as an organization, susu tine ministry yatinoti yema orphanage, tine ma centers atinawo yema orphanage, tine varombo watinawo watinochengeta as a ministry. Saka nyaya ya varombo inyaya yatagara tine program nayo. Asi nguva yeEaster tinochiwaunganidza utocelebrata nawo. Isu tinodoneta hembe, tinodoneta chikafu, tinotochengeta nherera tichidziendesa kuchikoro. Saka itori program yagara iripo. We have that program already set within as in our framework, in the framework of our organization. Saka tinotondera varombo munhu wamwari.
Gibbs, I think Reverend Kadenge is back. Mm-hmm. He wanted to pose a question to him.
Yes, Reverend Kadenge, are you back on the line?
Yes.
Yeah, so in Zimbabwe, there, whenever there is Easter, normally what do you do for those people that are underprivileged?
That are under?
That are poor, let me put it that way. That are poor, that cannot access any kind of good things, you know, during Easter.
Yeah, it's time to share. They are invited to come to worship with others, and if ever there is something which they can be given in terms of material things, it's done. But I don't think this is the period for festivities in terms of sharing as compared to Christmas.
Mm-hmm.
But this is the time to look after each other, save each other in communities. Jesus instructed these disciples when he washed their feet, him being the chief servant, as it were, even though he was master, but he became a servant by washing their feet.
Mm-hmm.
And then he instructs his disciples to go and do likewise.
Mm-hmm.
So the same applies to the Christians in this country who on Thursday evening were washed their feet by their pastors and their priests and ministers, showing that Christianity is all about the servanthood, serving others.
Mm-hmm.
So it's a matter of now putting into practice. But yes, for the few days that we have for Easter, there may not be time to put things together and give goodies to others. But it's a period to prepare our hearts and minds so that we go out as we leave our Easter places or camps fully equipped to be servants, to serve others.
Mm-hmm.
So in a sense, Christians are being equipped to go back to their homes, to their places, to their workplaces, as servants who have been instructed by Christ himself to go and save others. So the those who are poor, who don't have, will be catered for in the process of time.
Thank you so much, Reverend Kadenge. Do stay on the line. And also, Pastor Savute, please do stay on the line. Tinenge tinem tereri. Mkoma blessing dengu. Magadi.
Tripe ni magadi yo.
Murikupi.
Tripe ni Mpopo, South Africa.
Kuli Mpopo, South Africa.
Yeah.
Kurise kuli Mpopo.
Varu kumwe taono izi zezo zo.
Inoizi ye kuchechi kana kuti ndeye kuroa opa mamonya ipapo.
Ye kufarira Easter vyasi chikonzero chavanofarira ndochatisinga usisi kuti zvofanana ne Africa yose here kana kuti zvekuno zvakasiyana nekumwe kumwe.
Iko kuvari kudii kusouth.
Kungogara zvina makula box ane maize vachimadoro handizivi kuti dai yanga iri Easter mazuva ekufa kwa Jesu chaiko chaiko vanhu vaidero here nokuti mukatarisa mafirimu akare ayaya aitwa ekuratidza kutambudzwa kwa Jesu hapana kana munhu waifara yaisinguva yekufara iya yairi yekusuwa mwamuna achirohwa saizvozvo iwo wana nguva yekutotora girlfriend kumbonomwa doro nayo omboinda kwaunoenda wozodzoka vemachechi vamwe vemachechi amafayafaya ava kuuya achiita mamirako miracle this miracle that haisi nguva yekufara musi unozofangwa kufariwa musi unozonzwa muka Jesu ndo musi unozofangwa kufariwa iwo nokuti hakuna umwe munhu uchazviita pano pasi.
Aiwa manyatsotaura chokwadi chaicho. Saka imi chechi yenyu yamunopinda ndeipi?
Ndopinda Johan Masowe yechishanu.
Oh, Johan Masowe yechishanu. Saka imimi tiudzei kuti munenge muchiita sei kuchechi kwenyu kuti tinzwisisewo panguva ino yeEaster.
Isu edu zvazvakangoindirana nokuti zuva ranhasi neramezuro zvangoindirana nemusi wacho wachitangogara tinamati china zuva redu rekufa kwaJesu tinorirangarira china chevhiki yoga yoga kutanga tsirizi dzichikwana tsingundo kutanga kwakatambudzwa kutambudzwa kwakaita Jesu ndonguva dzaakatanga kutambudzwa ndodzatinosvika pamasowe togara pamasowe tinamata tetichinzi tiri kuchingurana nekutambudzwa kwakaitwa mwoyo wamai Maria Mutani tonamata usiku hwose Friday yose asi iko zvino chechi yedu yava kubreka Saturday asi kare vanhu vainzi vainamata kusvika zuva retatu rinomuka Jesu vanhu voenda kudzimba nenhau yekuti vanhu vakuti tetiri kwakesari yowete tida chino marinde yaakutonga vanhu vaakungoti Friday nhatu dzichikwana sabata rapera vanhu kudzimba saka ndozvatangoita zuva ranhasi Sunday tongozoendawo kuchechi kuitira vaya vane vari kumabasa vasina kuuya Friday vombohwawo shoko ramwari.
Aiwa tinotenda zvikuru toti madzimai handiti nekupinda muchirongwa chedu
tinotenda
taiwa maita basa zvikuru mukambofona kudai tete akunzwawo kuti dzimwe chechiwo dzinenge dzichizvifambisa sei tinotenda zvikuru. Mwene Easter yakanaka. Gibbs, tinenge tine mumwe mutereri ari kuti ndiri kupi. Hanzi, how are you? Gibbs and Blessing, I'm in DRC. It's business as usual. Vanhu vekuno vanenge vasingatozive nezveEaster izvi, but they claim to be Christians. Anonzi ndi Gasura uyu ari ku DRC. Tina Freeman Mkumbuzi anoti hongu Easter asi nasi tombofara tichinwa tozoenda kuchechi musi wesvondo tambomwa hedu vamwe vava asi tinenge tichiti kana manwa mochiregedza kutyaira dzimotokari nekuti njodzi mugwagwa mudzinge sina kumira zvakanaka unaani gipsa
Ronald Dumangena mangena kujani Yes, hamba mbichana kwazoti nguzo kudli.
Yeah, uyangizwa.
Mhana kuna vo vhele unganye mukuli unganzini, ume kona apo mangena.
All right.
Yes, so injani linjani iphaseka?
Ah, I'm talking about celebrate.
We appreciate that. But ilanga lele Easter leli manje singakhangela iorigin yeEaster ukuthi yavela ngapi. Bona hani amaChristian nxa singamaKristu sibila kumela sibe silicelebrate ilanga leli. Singakhangela iorigin yelanga leli ukuthi it originated it was a pagan festival angithi which was then taken to into Christianity. Into layers and Rabantraba Yedin. But later on, so with Christianity, like Ilanga, like Kuna Lingeni, Suti, and Christians, Angin, Paratiba. So, after the origin, and I lay one and is Christian, Akumilanga, Uche, so before that year, so Nasa, I'm a priest to celebrate every day. Akumela went on you to see a Meluti, see a celebrator, or Anumia, that would be into Mele Salesian every day. Kumbengama Sunday, Saturday is every day, Mele Salas Kumbu, to chase what we have to say, or would the latest 12 in Pino, Kumbu.
Hayi siyazo kakhulu ke mangena sibongile kakhulu ukuthi ungene kuhlelo sibili kodwa ke awuzozudingela abantwana imbuzi
angizwa
awuzozudingela abantwana imbuzi phela ukuthi bachebe kusasa
abantwana bami bangadingela sibili bangadingela kodwa engikuthoyo ukuthi nxa singamaKristu ukuthi nje yabona iChristianity babadube ngathi idiverse ngithi kulama-doctrine atshiyeneyo nama-doctrine nani kodwa mina ngikubona kwami nxa sikhangele into leyi kuyabangamelanga siyikhangele kumbe sikhangele ama-doctrines kumele sikhangele iBhayibhile ukuthi lona lithini singakakhangeli ukuthi idoctrine yechurch yami kumbe ini kuhambe njani but ukuthi lona iBhayibhile uNkulunkulu yena uthini
hayi
singenza ngendlela yona leyo singamkhonza sibile uNkulunkulu ngendlela eyiyo
awuboni ke emangena sibongele kakhulu mnumzane
alright ngiyabonga sibili lihlale sibili lisiyasekela uhlelo lwethu lwestudio 7 shuwa lihlale lisihlonela la
hayi sizafona emangena sibongele kakhulu boni imuli yakho khonapho.
Alright,
so that is Mr. Ronald Bangena is in Kulumane near Kienkara houses there. You know, it's a very big place. So he's saying, listen, of course it's okay to celebrate the death and resurrection of Jesus, which should be done every day. But he's questioning, you know, the origins of Easter. He's saying, you know, it's coming from a pagan kind of thing and people shouldn't celebrate it all. So maybe we'll throw the question to one of the you know, ministers of religion that we have here. So he doesn't like it at all. He says, okay, it's okay, we are having a holiday. But let's look at the origins of Easter. Yeah.
Reverend Kadenge? Reverend Kadenge, are you on the line?
Yes.
Can you hear me, Reverend Kadenge?
Yes, I can hear you.
Yeah, okay. One of our callers here was saying that he is not very sure about the origins of this Easter. And he's saying that it might be having roots in pagan traditions.
Yeah, he might be right, but it depends what he is talking about. Whether he's saying that because it was a pagan, then now it cannot be Christian. Mm-hmm. If that's what he's saying, then I think that is his own problem. But he...
Oh. Unfortunately, we got cut off there. Let's bring in Pastor Savute.
Yes, it is a very good question. Mm-hmm. Understanding what Easter means, we need to get deeper into the history of Easter. Kutaura chokwadi pamberi pamwari, Easter haisiyo yatiri kucelebrate. Nekuti Easter ine zvekuita nezvinamato kare. Isu kuchechi kwedu taakudzidzisana kuti chinonzi Easter taakuchichinja, taakuisa yatinoti Passover, yagara irimo mumagwaro. Then tochiisawo Resurrection Week. Saka kana mamwe matananguriyo tiri kucelebrata Resurrection Week, Passover yakasangana neResurrection Week. Zvichireva kuti taakubva mune zvekuita neEaster. Ndosaka muchiona ukatikanyanya kudzidzisana pamusoro pekuti Easter ndo patinoona paakupinda zvimaEaster egg, Easter bunny, zvinhu zvisinei nerufu nekumuka kwaJesu. Zviya tiri vanhu vemunyika takaberekwa nenyama. Tigere munyika munomu kune zvinhu zvino yatingati nechirungu encroach into the teaching of the Bible. Bhaibheri haritauri nezveEaster. Bhaibheri rinotsanangura kuti yanga iri nguva yePassover yaisevhetwa nevana vevajudha. Kufa nekumuka kwaJesu taakukuserebhureta maningi isusu tinotenda muzita raJesu, nekuti Jesu akamuka. Haticharambi takabatirira kune zvekare, uye celebration yeEaster hazvisizvo izvi. Ndambonzwa hangu mumwe munhu mutauri achiti tinoferebhura tata, tida kuzodhakwa, tida kuzondonwa. Hazvisizvo, nekuti inguva yekutombera nekutembera. Hatichachemi aiwa sevanhu vasina tariro, nekuti Jesu akafa akamuka. Saka celebration yedu icelebration yevictory, victory over sin, victory over disease, victory over death, victory over hell. Gehena. Saka tiri kucerebhureta tichitondera basa guru rakaitwa naJesu. Hatichandodhakwi aiwazve, hatichandohuri aiwazve, hatichaiti misikanzwa aiwazve. Inguva yekutondera kuti chikonzero Jesu akauya akafa pamuchinjikwa akamuka anga achibvira nekuda kwezvivi zvangu inini, nekuti ndakaberekwa nembereko yezvivi, ndiri mutadzi, ndagara ndiri mutadzi. Asi ndikatenda muna Jesu ndinochimugamuchira samambo naishe wangu, ndochiserebhureta basa raakaita. Uye zvinenge zvaakudzoka pamashoko okuti tiri kuteerera here nekuita zvekureva nebhaibheri soko ramwari. Nekuti chinonzi Resurrection Week kana kuti Passover zvine zvekuita nechivi, nekukunda chivi, nekufa nekumuka kwaJesu. Ndo pane nhoroondo zhinji ipapo. Uye hakuna chinonzi chikristo chisina kumuka nekufa kwaJesu. Chinonzi chikristo kutondera zvakaitwa naJesu, nekumunamata, nekumutenda kuti ndimambo ndishe, uye nekutombera kuti zvaakati ndafa ndamuka ndaakuenda kuna Baba, ndichadzoka zvakare kuzokutorai. Saka kana akati iye achadzoka kuzotitora, isu towanikwa taakunwa, towanikwa taakuita zvivi, towanikwa taakuita mhuri, towanikwa taakuhura. Aiwazve, ko Jesu akadzoka ndiri muzvivi imomo, basa rake rekufa pamuchinjikwa rashandei? Saka nyaya iripo ndeyekuti basa rakabatwa naJesu pamuchinjikwa rakakura zvekuti vanhu vese tingadai tichifunganya pamusoro pebasa rakaitwa naJesu rekufa nekumuka kwake, tichitondera kuti ari kudzoka zvakare.
Tinotenda. I think to summarize there what Pastor Savute is saying is that you know, he's disturbed, you know, when people say we are drinking, we are merrymaking, we are doing this.
Yeah.
He says this should be a special time for everyone. Mm-hmm. It's a time to pray because after resurrection, Jesus promised that he will come back, what is called the second coming.
Mm-hmm.
So he's saying that people should actually spend most of their time praying. Mm-hmm. And not engaging in worldly things.
Mm. Mm-hmm. Let's get a bit of music. I think he says something that is exciting.
Indeed.
Let's have a bit of music.
Some gospel music there. Tinenge tine mwe mutereri vakushamba makadi. Vakushamba? Va Christian kushamba. Ah, nare achinenge siri kuita zvakanaka eGibbs.
But you can hear maybe some voices in the background.
Ndofunga vakanganwa zvavari pa phone.
Yeah, that's right.
Uh-huh.
Yeah, let's go back to Reverend Katenge. I think
is he back now?
We don't know that Reverend Katenge is there. Okay, let's go to Pastor Tsavute. Pastor, are you still there?
Yes, I'm here, sir.
So normally, as you said, you know, some people end up doing a lot of bad things and all those kind of things. So what should they do on Easter? So you say that there are so many people that do wrong things on Easter. What should they do, you know, so that there's some kind of purification of the soul, you know?
Okay. And in that one, one is Easter kind of resurrection week. At kuna matamari akune ine holiday. Ino fanira kuri ine a lifestyle. Yekuti Easter iripo, Easter ipo. Ustaziva kuti Easter kana kuti resurrection week kana kuti Passover. Yakaunzwa kana kuti yakavepo uri urongwa hwaMwari. Chandino encourage vanhu kana chandino challenge vanhu ndechekuti basa rakabatwa serumwe rumbo runoimbwa kuti Jesu akarwa pamuchinjiko amuka uyai tibate basa. Tichireva kuti Jesu akafa akamuka. Izvozvo tazviestablisha kuti zvakanyorwa mumagwaro. Nekuti taakuda kutarisa zvino kuti iye Jesu pachake amuka akati chii pamusoro pekumuka kwake kana pamusoro pedu isusu vanhu. Pane mashoko aakataura mazhinji amuka, asi asati afa ane mamwe mashoko zvakare aakataura kuna Matthew chapter 6 verse 33. Akati iye shagai unambo hwaMwari neutsvene hwacho. Zvimwe zvese zvatakunanavira kutsvaga izvi Mwari anozvipisa. Asi pane mashoko andoda kuverenga panapa anowanikwa muna Johani. Jesu amuka akataura mashoko anokosha zvikuru atinoda kuti tirambe tichitondera. Shoko rinotaura kuti Jesu amuka akazviratidza kuvadzidzi vake. Azviratidza kuvadzidzi vake nekuti vamwe vadzidzi vakanga varipoko vanga vasina kunge vazotenda zviyaka. Nyaya iripo ndeyekuti vamwe vacho vanga vasina kumutenda. Asi amuka tinoda kuona mumwe mukomana akadhauta mashoko aJesu ekumuka kwake anonzi Doubting Thomas. Tikaverenga pavhesi pa20 chapter 20 ya John. John chapter 20 pavhesi ya27. Pane mashoko anokosha zvikuru akaitika ipapo. The Bible reads, then he said to Doubting Thomas, reach out your finger here and look at my hands, and reach your hand here and put it into my side. Do not be unbelieving, but believing. And Thomas answered and said to him, my Lord and my God. Jesus said, that's about verse 29. He said, Jesus said to Thomas, 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 because you have seen me, you have believed. Blessed are those who have not seen me yet, they believe in me. So, you know, to establish the Passover, resurrection, Jesu Asa, Jesu Amuka. Asa kia enda kutenda, aka konfranda mwenye mudizi wake, anga asinga tendi, anozi doubting Thomas. Ipapo ndo pandinesa kakidure, wano yese, wasinga tendi, mukufa, mekumuka kwa Jesu. Sokoraki, hiva wano wasinga tendi, nyaya iwe kumuka, mekufa kwa Jesu. Walikuzi, wakaropa fadzwa, kana wakatenda, wasina kuona. Tuchidwa kuti nyaya ya swara, kutenda kisina kuona. Kutenda kisina kuti Jesu unwana kumana wangari, akafa pamuchinjika, uye mpenu, uye arguzoka. Saka kune vanhu vese vasinga tendi vari kuteerera chirongwa chinechi. I'm challenging you today. Zviri nani titende muna Jesu mwanakomana wamwari kuti akafa akamuka. Iye ari kudzoka zvakare kwatiri. Ndiwo mashoko andingade kuinkareja vanhu vose.
Aiwa, tinotenda zvikuru. Let's have some bit of music, Gibbs. Talented there. I think this must be the 9-year-old daughter of, you know, Dr. Tawanda Benson.
Yeah.
The Zimbabwean musician, once based in Botswana. I think he's now in South Africa. That's the daughter there, only 9 years, composing that great, great gospel song there. I think Reverend Kadenge is back. Reverend Kadenge?
Yes.
Okay.
I'm back. Sorry for the...
No, that's okay. Yeah, also our phone, our lines here were a bit problematic. But Reverend Kadenge, today it's a Good Friday. Tell us about the program tomorrow. What will you be doing?
Tomorrow we'll be continuing with teachings, lessons, and some activities that would include counseling, praying for the sick, and also listening to guest speakers who will be coming on various topics. It's a packed day.
That's Saturday there. Gibbs.
Now let's get back to Pastor Savute. Are you still on the line?
Yes, I'm still on the line.
Now, what's your program like? You know, tomorrow you may be preaching, then come Monday, something. Give us your kind of program. What are you going to be doing?
Well, as I talk to you right now, I'm walking into the sanctuary to go and preach. But I'm trying to make a conference and I'm going to Paris, UK, Birmingham, starting tonight, tomorrow, and Sunday. And the church, the young people are gathered together, remembering what Jesus did for them. Not only that, we have encouraged them to invite their own friends and family as we sit down and ponder the great work
Jesus did on the cross. Mm-hmm. Saka ndo mutambo mukuru watiri ku shanda nasi nemangwana nesvondo. Tinozotondera tinozoita Holy Communion nesvondo. Holy Communion ndeyekutondera zvakarehwana Jesu kuti itai izvi muchinditondera zvichireva tinenge tichidya chingwa newaini. Waini iyi haizivi waini inodhakaiwa tinoiti auto waini. Saka tinenge tichitongera nekufara kuti tasunungurwa pazvivi zvanga zvakatiomera, panhamo yanga yakatiomera neurwere hwanga hwakatiomera. Saka chikwatiri tiri kufara kuti Jesu akabata basa.
Let's go back to Reverend Kadenge. Reverend Kadenge, here in America there's a growing concern that people are actually abandoning the Christian religion. Is it the same in Zimbabwe?
No, in Zimbabwe it's the opposite. We are becoming very, very Christian. So we have no problem of that nature. Mm-hmm. But you know, we always catch up with others who may be doing wrong. There's no guarantee that it will be always on the upward trend. But as of now, we are expanding our churches, opening new preaching places, and the churches are just multiplying like nobody's business. So we have no such a problem as of now.
Thank you. And for those of you who are just joining us, good evening. And this is Studio 7 Live Talk. We are, of course, talking about the Easter holidays. Gibbs, I think tinenge tinemu tereri. Mkoma tamuka shoko. Magadi mkoma tamuka?
Ndere ya hizi kana mchisindo.
Aywa, tirinani. Mkoma tamuka nasi Easter murugu jitei?
Vana, wangu dango tereza niko gara o. Wangu ndimbu wona gabuosi murodi. Mugada utu upinde murodi. Situ mdako wana wana kumusha iku. Dambudziko riripo traffic yakawanda murodi, mapurisa akawanda anengachingokumisa achikudhileyai. So that kuwanda kwakaita murodi ndokuri kukonzeresa maaccident, because kana taakusumuka panzvimbo ipapo taakuda kuenda tombofamba kana 5 kilometers tomiswa futi. Tofamba 5 kilometers tomiswa. Saka kana taakubva ipapo manje tine taakumhanya zvokuti tine tasiyiwa nenguva. Saka ndoona sekuti mapurisa kuwanda kwakaita mumugwagwa ndokuri kukonzeresa
Saka zvamagara kumba muri kuitei manje? Mune mhuri yenyu here? Muri kuenda kukereke here? Zviri kufamba 1-1?
Ndangodoona zvakangokodzera sezvo hangu mai mufanha ndagara ndinavo. Tinoona vabereki kumusha kana tuende kumakereke. Tinoona zviri zvinhu zvinokwanisa kuti tinoita kuti tipinde mota yevamwe ine vanhu vakawanda vanoenda kuchechi. Nungo yoni motikari yako zvinenge zvisiri zvinhu zvinofadha. Saka utofambe neyako wakufamba uchinoitwa nemapurisa. Saka zvingoona kuti dzita kungogara holiday yachona pamwe ikadarika zvingaita zviri nani.
Aiwa, tinotenda hedu kuti mafunga henyu kugara pamba muri kuti murodhi umo munenge maberekera yengwe nai.
Ndizvozvo.
Aiwa, tinotenda zvikuru mukoma tamuka nekupinda muchirongwa chedu nekuteerera Studio 7.
Ndatenda zvikuru.
Thank you so much. That's Tamuka there. He is concerned by the number of police officers in Zimbabwe's highways, and he's saying that it's really problematic. After every 5 kilometers there's a roadblock.
Yeah.
And he's saying that he could not even travel because he's afraid that you'll be delayed, and after those delays he will be speeding and then accidents occur.
Let's go back to Pastor Savute. Pastor Savute, are you still on the line?
I'm online, sir, yes.
So we are seeing that in Zimbabwe there are so many prophets now that are coming into the limelight. Why is it that we are having so many of them? Are these false prophets that were actually mentioned in the Bible?
Aiwa, inyaya yakanaka yamabvunza. Ndinotenda kuti ndichangoita muchidimbu, asi inyaya yesubject inoda kutogarwa pasi tomboitaura nezvayo. Chekutanga ndechekuti pane soko randakambotaura kuprogiramu ino ndichitaura kuti taakurarama mazuva ekupedzesera.
akataudza naJesu paakamuka akuenda kuna baba akati kuchazara vaprofita wenhema asi sevanhu dunga munhu zvakationera kuti tikwanise kuziva kuti uyu muprofita wenhema uyu muprofita wenhema uyu muprofita wechokwadi takangopiwa simba rekujudja a prophet by using God's word tichireva kuti soko ramwari ndiyo judgment kana kuti ndiyo dipstick yekuti uyu muprofita wenhema uyu muprofita wechokwadi tichitiongorora zvinorehwa nebhaibheri kana muprofita achiprofita bhaibheri rinotaura kuti zvinopindirana here nesoko ramwari zvaari kutaura izvi zvaari kudzidzisa kana zvaari kuparidza tichireva kuti tine mvumo yekuti kana munhu akataura chiprofita chake toti ah tanzwa zvaataura muprofita handei tindoongorora kuti bhaibheri rinoti chini panyaya yaataura saka zviya zvekuti muprofita wenhema muprofita wechokwadi hapana ane simba rekuziva kuti nderechokwadi ndeenhema asi soko ramwari rinochitipa simba iroro manje tichirevawo kuti mazuva ekupedzisira haasingori vaprofita venhema voga kunyange nematicha enhema nevafundisi venhema vati isaini yekuti mazuva akwana yekuti jesu achidzoka asi hazvirevi kuti hakuna vaprofita venhema zviya kana kwaita muprofita wenhema zvoreva kuti kune muprofita wechokwadi anotaurawo chokwadi chinoenderana nesoko ramwari.
Thank you so much. Let's ask Reverend Kadenge that same question. Reverend Kadenge, your take on the so-called prosperity gospel preachers.
Well, these are signs of the time, and there is no definite answer to that, like my colleague has just been saying, because it's very difficult for us as human beings to really be so confident that this guy is a liar or is a true prophet. We have to prayerfully ask God to help us see and differentiate between the false and the true prophets. So I think it will be very difficult for us as individuals to just point at one prophet or these guys who are there today, prosperity preachers, and just dismiss them like that. It will be very unfair, but that's what is happening, and you will see that people are being swindled of their money every day, and these guys are becoming rich by the day. But when we look at the scriptures, we don't see this being really the center of the gospel. But it's not that the gospel is against the riches, but when individuals get so rich over against their members who are very poor, and they are made to pay sums of money, even if it's little money, but when put together, these guys at the end of the day collect lots of money as individuals now at the end of the day and put that money in their pockets and use them as they wish. And on that score, we can safely say it's not being fair. So that's how far we can go. Otherwise, it's very difficult to judge.
Thank you so much, Reverend Kadenge Gibbs. Mm-hmm. Let's have some music.
Yes, certainly. Mm-hmm. Yes.
Baba, Maganaga, Wari Maganaga, Wari Maganaga.
Kambo, mwari makanaka kubva kuna baba Mechanica Manyeruke. Tichiendera mberi nechirongwa chedu chekuziya nezvezororo Easter gifts.
So Mechanic Manyeruke has been in music for a long time.
Where is he now? He's still singing, but you know, slowing down a bit, I guess, because of age. But he's still touring. He has been to the UK, here in America, Texas, I believe. But he's still singing, but not as you know before.
So let's go to Pastor Savute. Pastor Savute, is gospel music not commercial in any way? You know, in your church or you know. Or other places, because at the end of the day, we see that there are so many gospel singers in Zimbabwe, but they aren't rich, you know, they don't have money, most of them. So, what's the problem with gospel music, you know?
Yeah, Sirichandaka ona ndechekuti vaimbi mwari akatipa mubhaibheri. Soko rinotaura kuti mwari achatipa vaimbi, ndo zvarinoreva. Asi dambudziko ratinaro nderekuti isusu sevanhu tine dambudziko rekusasapota vaimbi vedu. Kudzimwe nyika muimba akaimba rumbo rwake runotengeseka zvakanaka. Zvino munyika yedu yeZimbabwe kana kunyika kwese kune maZimbabwe tine dambudziko rekuti kana muimba aimba rumbo rwake vazhinji hatizokwanisi kutenga. Tatenga toita kuti muimbi wedu ave munhu akasimukira. Hatisati tasvika palevhu yekusapota vaimbi vedu. Isu muchechi medu nezvayoga tinawo vaimbi zvikuru vasumuka. Nekuti church yedu yakati kurei kupfuura mamwe machechesi. Tinosapota zvikuru, vanoita maconcert, tinoenda tondobhadhara mari, vaimbi vedu voitawo mari. Uyewo vaimbi vavo masoko angu avari ndeyekuti vasangorinaya pakungoimba chete. Kune zvakawanda zvinogona kuitwa nemuimbi. Aimba oitawo zvimwe zvaanoita zvinhu extra sezvinoita vamwe vaimbi. Kungave kutengesa masheti, kungave kuita mamwe maprograms akasiyana nekungoimba. Nekuti ukangomirira kuimba chete nemhando yevanhu vedu tinenge tisinganyanyi kusapota vaimbi vedu zvakanyanya. Saka imwe nyaya ndeyekuti dzimbo dziri kuimbwa zhinji dzacho dzinoguma dzimwe dzasangana nezvemunyika nekuda kwokuti munhu muimba anenge akuatrakta audiensi yake kubva kunzvimbo dzakawanda wanda. Iri nyaya yekuti isusu semakristu tatadza kusapota muimbi wedu. Saka ini ndinoona kuti nyaya ine zvekuita nesu isusu vatendi vateereri macongregations tiri kutadza kusapota John area ndinoona kutadza kusapota vaimbi vedu. Asi ndiri kutenda kune kufamba kwenguva tichasvika palevhu yekuti taakuzokwanisa kuita kuti kaita maconcert toenda tese tondomira nemuimbi wedu. Muimba akaimba hatichaduplicate dzimbo dzake. Mumwe naumwe ngaatenge CD, mumwe naumwe ngaatenge DVD tosapota muimbi. Pane kuti ndatenga MCD ndaakuipa umwe neumwe nemumwe nemumwe aiwas hatisi kusapota zvakanaka. That's how I see it.
Aiwa tinotenda zvikuru. I think Gibsa, time is not our best ally, and we have to end it here. So we want to take this opportunity to thank our guests this evening, Reverend Lev Kadenge of the Methodist Church, Pastor Richard Savute of Zayoja, and we want to thank our viewers, our callers, our listeners, and of course those who send messages on Facebook and WhatsApp, and our brilliant team behind the scenes, our engineers and producers. Signing off and saying happy Easter holidays. This is yours truly, a Blessing Zulu.
And I'm Gibbs Dube saying enjoy the Easter holidays. Bye-bye.